mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina kurume 19 2020 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi kune avo vatinotandara navo live pafacebook page yedu ndinoti tichakuzivisai patinotangidza zvekare ini ndini tanonoka hwande ndiri muwashington dc tichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi bato rinopikisa repeople's party rinoti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanofanira kudai vari kumusha vachitamba nevazukuru mutungamiri wenyika ari kushorwa kuti ange asingafanirwi kuenderera mberi nokuvhura madiridziro ekunyakomba senzira yokuratidza kuzvidzivirira chirwere checovid-19 kana kuti coronavirus semazuva ose tichanzwa mamesenji enyu amatumira kustudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc mukuru webato rinopikisa repeople's party vawalter muzembi vanoti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vari kudzorera nyika sure uye vanofanira kudai vari kumusha vachitamba nezvizvikuru zvavo kwete kutonga nyika vamuzembi vaudza studio 7 kuti vamunangagwa vari kutadzisa nyika kubudirira nekuti zvirongwa zvavo hazvienderani nemamiriro akaita zvinhu munyika uye zera ravo harikwanisi kuendesa nyika mberi vamuzembi vati zvekare zimbabwe ine vanhu vechidiki vane pfungwa dzakadzama uye vanokwanisa kusimudzira zimbabwe iyo vanoti yakaparadzwa nevatongi vabva zera vasingakwanisi kudzidza zvinhu zvitsva zvinoenderana nevanhu vazhinji uye kuziva papire nyika
isu people's party our position is very clear and emphatic nguva yekuti vamunangagwa vachiregeza basa yakakwana kudhara inguva yekuti tichipa generation yevechidiki mukana wekuti vasevenzese njere dzavo dzakapinza kutungamidza nyika kuiendesa mberi kwamuri ikoko kuamerica vana obama vanotungamirira maekonomi ari okuma 2 trillion 3 trillion 4 trillion vakapinda mumahofisi vana ma44 years nokuti ndo panenge pachakapinza njere njere ndobve dzinenge dzisiri kukwanisa kusenzera nyika kana munhu even mubhaibheri wavo wasvika makore makumi masere vanoti even zvaunenge uchitsenga chaizvo zvinenge zvisati chanzwisika norurimi rwako zvaunenge uchinzwa chaizvo chaizvo unenge uchinzwa kana vanhu vachiimba kwayo apa unonzwa kunge kana vachiita jerusarema unonzwa kunge varita ngororombe izvi zvinotaurwa zviri mubhaibheri izvozvo saka pane mizeravo yokuti ukandituma handirambi haisi 8 years pane mizere yekuti mukatituma mina muchituma munhu kuti enda unotisenzera haazi ma8 years ma8 years ndokuchengeta vazukuru kana une purazi rako zvakaita vamunangagwa kushewood kuya kuya unoona kuti ndokune kune njere dzavo ikoko kunyaya dzoumaster farmer but master country yokurana nyika aiwa kwete apa vashotegwa
ini bato renyu riri kuda kupa vanhu chinyi chii chamuri kuofa vanhu chisipo iko zvino uye makasiyana papi namamwe mapato ese aripo
ichinhu chokutanga munyika mega mega mukashaya kubatanidza vanhu hapana chinofamba vamunangagwa vakapuwa mukana wokubatanidza zimbabwe muna November 2017 munhu wese akati aiwa even matorero aita nyika nefuti tinombokoshiwa kana ari kuda kubatanidza vanhu ndokukoshiwa izvozvo ndokutanga kubambrana na vanhu. Saka nyika ibambo bambo zvomunongoona imi. Ndosaka tiri ku exile vafana vanachamisa vari munyika vari kutadza kana kuita musangano kuti amobilize party yake ikwanise kunge ichikambena ichiitawo zvinobvumirwa pamutemo. Nyika iri kutongwa nemapurisa namasoja zvitongoziva kuti kana usina permission yaivavo haugoni kuita anything muZimbabwe, whether kubusiness kana kuti kuri zvematongerwo enyika. Saka isu chetinovimbisa vana veZimbabwe chokutanga tanga chetinoziva isu ndechekuti kana nyika isina kubatana haimiri. Kubatanidza vanhu ndo musimboti wokumhanyisa nyika. Saka kuti uri MDC, uri ZANU PF, uri People's Party, kana tasvika panguva yekubatanidza nyika kuti titarisane nemabhindoko etine takatarisana nawo, mutungamiriri wenyika ndiye wega unokwanisa kupuwa mhosva kana kusaipiwa kuti watadza kana kuti wakonewa kana kuti wagona kubatanidza nyika. Saka that unity iyoyo haipo. Even tichitanga nyika ino Zimbabwe, tainge tine tsumo yokuti unity, peace and development. Kana pasina unity hapana runyararo. Nyika yedu harina runyararo. Nyika yedu ine ivhu riri kuchema nokuti rakamwa ropa revana veZimbabwe vakawandisa kubva kugukura hundi 20,000 people kupinda munana Muramba tsvina vanhu vachiputsirwa dzimba kusvika munana August 1, 2019 pano pane Zurapa kusvika munana January 17 iropa chete rinenge richingotsinira richipinda muivhu reZimbabwe. Iroro rinoda kugezwa. Rinogezwa sei? Rinogezwa nokuva neudzamu.
Udzamu hwamunoreva ndohwei, uye lene manga muri mutungamiri wenyika, chii chekutanga chamungada kuita musati maita zvimwe zvese?
Udzamu hwokuziva kuti chokutanga munyika chounofanira kuchiita kana uri mutungamiri kubatanidza vana veZimbabwe. Ziva kuti chokutanga munyika chounofanira kuchiita kana uri mutungamiri kubatanidza vana veZimbabwe. Waita one nation, one Zimbabwe. Pano wangodaro wakaenda kuchinano chechipiri. Chinano chechipiri kana wabatanidza vanhu, it means pane runyararo. Kana mondokumbira rubatsiro kunzoko, haisiri nyaya yekuti uinira nekwake, uinira nekuku, uinira nekuku. Tichindotaura ngano dzakasiyana. Vanhu vanoda kubatsira vanhu vanosvika neshoko rimwe chete. Ndo chinotarisirwa kunze uku. Uye Zimbabwe nechikwereti cheinayo vahwande chokuma 12-13 billion hachigoni kuregererwa kana mbamenyu mune popoto, nokuti havazi kuti mangwana unenge ari mupawa ndiani. Handiti mazviona. Hachigoni kuitwa rescheduled nokuti mune muchirwa havazi kuti mangwana ndiani unotakura mutoro wacho. Handimopaona.
Avo vange vari mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Party vaWalter Mzembi vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kushoropodzwa nevamwe vezvematongero enyika avo vari kuti vaisafanirwa kuenderera mberi neurongwa hwekuvhura madiridziro ekunyakomba kunyanga nezuro senzira yekuratidza mhuri yeZimbabwe kuti vari kutora nyaya yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus zvine udzamu. Izvi zvinotevera mashoko avamunangagwa nechipiri ekuti hurumende yakange yave kuzorambidza kuungana kwevanhu vanodarika zana panzvimbo imwe chete senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vanoongorora nezvematongero enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarae Maguhu vanoti kunyanga kwakaungana vanhu vanodarika chiuru zvekuti havaoni chirwere ichi chichimirira musi wa20 kurume uri kutaurwa nemutungamiri wenyika kuti ndipo pachatanga kushanda mirayiro yavo. VaMaguhu vanotiwo vanoshamisika kuti sei vamunangagwa vakataura musi wa20 kurume vachiti chirwere ichi hachina anoziva kuti chinosvika munyika riini. Ngatinzwei hurukuro yavaita na jonga kande miri we studio 7
urongo ujonga uno nyadzisa zvikuru zvino kubuditsa pachena kuti state of the nation address yavo yavakataura kuti chirwere checoronavirus rava dambudziko guru ravira nyika uye kuti zvavanga vachitaura vachitiwo vakuzobana kana kuti kumisa magungano evanhu vanodarika zana kuti vasaparadzire chirwere vanga vachingotaurawo kuti vangoitawo zvirikuitwa nevatungamiri vedzimwe nyika vakaita sana Cyril Ramaphosa but ivo vasiri kurevesa kana kuti vasiri kutombonzwisisa kuti chinonzi state of disaster chii uye kuti zvinhu zvavari kutema zvacho kuti ndo zvinofanira kuzviteedzerwa nevanhu zvinorevei woti vabva kutaura izvozvo the following day vakunounganidza zviuru nezviuru zvevanhu kunyanga tichingori muzimbabwe imwe chete yavakataura iyo kuti vadeclare national disaster uye vaisa zviga zvokuti vanhu vasaungane kuti chirwere chisapararire saka chinhu chinonyadzisa kuti mutungamiri wenyika ari kutyora zvinhu zvaakataura iye wacho
asi katakanzwa vamunangagwa nezuro vachisimbisa nyaya yekuti vakati vanhu vasaungana kutanga musi wa20
mashoko akataurwa navamunangagwa ndeyekuti ndingakote zvavakataura muchirungu vakati gatherings of more than 100 people stand suspended for the next 60 days muchishona zvichireva kuti magungano evanhu vanodarika zana ambosendekwa kwemazuva 56 60 days anotevera havana kutaura kuti zvichazotanga musi wa20 nekuti dambudziko takava naro kudhara saka vakatoti from immediate effect they stand suspended saka aya mashoko evanhu vaakuda kungoedzawo kuti vazore lipstick pamiromo yenguruve asi mhosva chaiyo yatoparwa
saka tingati here hurumende haisi kutora chirwere checoronavirus ichi kana kuti dambudziko iri zvine udzamu
ndo zviri kuitika chaizvo jonga havasi kurevesa ndingamupei mienzaniso yakati kuti inoratidza kuti hurumende yezimbabwe haisi serious panyaya yekurwisana necoronavirus chekutanga pane munhu akabva kuchina akauya muno aifungidzirwa kuti ane chirwere checoronavirus akabva afira munomu hurumende yakaripota ichiti emutare woman its on record kusvikira wemapepanhau wabvunzurudza ndo pakazonzi anenge wekuchina havana kuda kubuda pachena tine makesis akawanda evanhu vari kunzi vakarwara vakanoadmitwa kuWilkins Hospital vese vari kunzi havana chirwere checoronavirus pari zvino nyika dzakawanda dzabhana kugamuchira vashanyi vanobva kuchina nekunzvimbo dziri kuzikanwa kuti dzaafektwa nechirwere checoronavirus asi mashoko avamunangagwa vakati iwo vari kukurudzira vanhu vari kubva kunyika dzakaafektwa necoronavirus kuti vambomire kushanyira zimbabwe havana kuisa bhani yekuti hatisi kuzotendera vanhu vakadaro kuti vapinde munyika muno vari kutoita kutonyengererwa kuti dai makwanisa kumboramba muri kwamuri ikoko
vafarai maguhu vari parunhare kwamutare najonga kandemiri westudio 7 zvichakadaro vanodzidzisa zveupfumi padefi university muzvinafundo Elliot Masocha vaudza studio 7 kuti Zimbabwe inoyambirwa kunzwisisa kuti yatove pasi pechirwere ichi kunyangwe pasina murwere anacho munyika nekuti mabhizimisi evanoshanya vemahotera nevanotengesa zvakabikwa vatove kunetseka nekushomeka kwevanhu vanovatengera
ndinoona sokuti chirwere ichi chaipa chaizvozvo kuti kana vari vunoku kunana America vano chienzanisa nechirwere cheshura matongo pachakatanga kuti hachina pachinozonzi apa hachisviki kuzimbabwe chinosvika so kusvikawo chakangoita kune dzimwe nyika tapiwa nguva yakareba savanhu vezimbabwe yokugadzirira tapiwa nguva yakareba vanhu vokuzimbabwe yokudzidza zviri kuitwa kune dzimwe nyika kuti tizviitevo izvozvo nokuti chirwere ichi sokusvika kwakangoitawo cheshura matongo chero kwachakabva chinosvika sokuonawo chatova pamukova chaipo pedu hanana South Africa hapa chavapo saka zvandinokurudzira vanhu vomuzimbabwe ndozvokuti ngavateerere zvavanovudzwa nenyanzvi. Hurumende ngaiti zuva nezuva sezvinoitwa hurumende dzovuno kumagavhena wovuno zuva nezuva vanoenda pamberi pavanhu vachivabudza kuti asvika papi, vanoenda pamberi pavanhu vachivabudza kuti chii chatinofanira kuita mugadziriro yekuzosangana nechirwere icho chichi. Asi kusvika muZimbabwe chinosvika chete. Tikatoti sure imwe nzira kana takakutarisa kunyaya dzoufumi hwenyika zvichienderana nechirwere ichi, tikatoti chatosvika chirwere ichi muZimbabwe. Maeffects acho tinoona kuti mahotera, tourism industry yaafektiwa chaizvo. Hakusina vanhu vachaenda kuZimbabwe. Tinoziva kuti ikonomi yedu inowana mari yakawanda yekune dzimwe nyika US dollar yatinochemerai. Zhinji yacho imwe inobva nokuna matourista vashanyi vanopinda muZimbabwe vachizoenda mumahotera vachizotenda zvikafu, haichiri kuwanikwa mari iyoyo. Saka nyange chirwere hacho chaicho chaichasvika kuZimbabwe, asi maeffects acho atosvika.
Kana makatarisa Zimbabwe pachayo, munoona sekuti ingakwanisa here kuzvidzivirira pachirwere ichi?
Zvino tinetsei muZimbabwe kuti ikwanise kuzvidzivirira. Chiri kutinetsa muZimbabwe ndechekuti health system yedu kunyaya dzeutano uku zvinyekenyeke sokuziva kwedu tose. Chimwe chinotinetsei zvekare ndechokuti ikanzi yasvika muZimbabwe macho inogona kutora nguva pamwe isati yatest, munhu asati atestiwa. Taiwa kuti kuvhik force kunotiva kunosvika vashanyi vakawanda ikoko vangangoviya nacho, havasati vava namatest kits acho kuvhik force ikoko. Saka tikazvitarisa futi kuti pamwe nokushayikwa kunoita magetsi ike zvinezvi, kufamba kunoita information yokudzidzisa vanhu kuti chii chatingaita, kune kwakunonoswa nenyaya yematambudziko atinawo okushaya chi, okushayiwa magetsi okuti vanhu vangaona TV kana kuteerera kudiredhiyo uku. Saka dambudziko rinoitika chairo kana chirwere chikanzi chava muZimbabwe chichipararira kuvanhu, chichikwanisa kuuraya vanhu zvekare nokuti zvipatara zvedu zvinyekenyeke sokuziva kwedu tose. Saka chatinofanira kuita savanhu vavona zvachaita chirwere ichi kune dzimwe nyika ndechokuti ngatitarise kunyaya dzoutano.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeFry University kuOhio muno muAmerica, vari parunare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Bepanhau reHerald rinoti nezuro paramende yakamisa misangano yayo kwemasvondo manomwe uye ikamisa kufamba kunze kwenyika nekunzwikwa kwemhosva mumatare ichiedza kuedza kumisa kupararira kwechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19. Hurumende inoti Ndiani News hurumende inoti magweta evaimbo vegurukota rehurumende panguva yekutonga kwava Mugabe vasevya kasukuwere vakumbira dare redzimhosva kuti jaji anofanira kunzwa nyaya iyi amai Idzi Mushore vasatonga nyaya iyi. MuNewsday sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa vanyorera gwaro kumutungamiri wenyika kuti vabvise pabasa gurukota rinoona nezvemari vamuturi Ncube vachiti vaNcube havazivi zvavari kuita. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nenyaya yavamugwadi vamuri kungopa nguva yakawanda nyaya yemasanctions vakadzinga varunguka vakasara ndo vaiva nemacompanies vakaindaka vakati vanozvigona. Corruption ndo yauraya nyika, nekuti kana paine corruption nyika isumuki. Abapa hatongwi akangonotongwa anobudiswa. Isi vicious cycle varingaingochinjwa madepartment vachibadzi feels rich while the government is poor. Vari kungozadza matumba angoda kudai anongoita zvaanoda. Saka zvemasanctions izvi zvavari kutaura ka, the secondary issue the initial my initial stages in the kuti why is it that iwo vachava vari rich iwo nyika isiri rich ukaenda kwese kunotoona kuti vanhu vakapfuma ndo vanoita zvavanoda imimi maakuti kwanzi iwo vakuti masanction vakungoblame iko zvino vari kufarira kuti coronavirus yauya because iwo vanoziva kuti they are safe because they can just acquire mishonga kwavanoda kuene zviri possible kwavari nekuti mari vanayo vakachipa izvozvo mabhondi zvichishandisa mabhondi vanoziva kuti haisi mari iwo vachitora mari so they are playing mental games with this with us vanhu ivavava but time is ticking mari vano kuzviona.
Hey, first to be safe, Mom Cassie. In the Lombo Toro, Sangangano, and Nizano, the Tangana Wamnanga, Wamnanga, but no Kumbiro, but the Pomonan Gemishi, Taura Nevano, and the Dega. Mumina is my jokes. Taura's name is Sanyaka Kumbi. Put the Zuma jokes of Putti and one in Zara won't go sticker and it's the guy to do what the name was going to be on a sticker. My jokes of name is Shida. Taura is a British culture and was saying, you go on Ajiva Shikuta. Chirwere checoronavirus chora pasi kwete mafanisi izvo mafanisi chimbosai kusaiti toya kuna opa muchinguri kana usina zvekutaura naye opa kunyarara zvine kunyatsosvura muromo kuzasi nekumusoro kusataura zvisane basa chirwere chakadai kuvanhu vakabva kunyika dzakatemera zimbabwe zviramo hachina kutangira kuchina here kwakuzoita kuna vamanguja pamaka adresa mari yenyu handizvika muchitaura muchiti ikatadza kushanda 1:1 neus handizi tosiya basa manje yatadza kushanda kwenguva yakadii uye muchiri kuitei muofisi macho imomo mungangofanga kuti kambani yakadai ndiyazoita kuti mari idonhe ndiyazodai kadai hamungaenzanise mapepa ramunongotora moprinta nemari inoshanda pasi rese mapepa enyu anoshanda muzimbabwe chete kunge kwaanoshanda ndekupi vakomana tinyareiwo musatamba nevanhu muchidaro musatamba nevanhu muchidaro mibayiro yenyu muchaiona mwari ari kuzviona zvese zvamuri kuita izvo ende uye mucharangwa iwe muchazorangwa kekupedzisira namwari muchiti muri kuranga vanhu imi ndatenda zvangu indoitwa zireni papretoria
kwazove makati ini ndoita vota kwomuchinyamurira zvamunri pacape town apa ini ndirikubata nemashoko amai muchinguri avakataura kuruzhinji rwevanhu kuti coronavirus iri kuranga hatiziviwo kuti kana yakutidai somuno muafrica kuchiri kuranga here kana kuti mashoko amai muchinguri aavake endi zvinoratidza kuti havana hanya nevanhu muzimbabwe that's why vakapamba minda muzimbabwe vakaizadza miti isina kana yamuro instead kuti minda irimwe vestudosiven mukuita imbasa nekuti panyaya tuva tichitandara zvedu takauteerera misi nenguva pamafacebook enyu nepamawhatsapp main nekutendai motaura navhoda pacape town apa
manana nemangwanani vashama restudio 7 kendwai nebasa rose ramuri kuita munyika yezimbabwe nyangu ndoda kutaura pamusoro pemuri munonzi mugwadi uyu uyu ndo mwana chaichaiwa tiri kuhamba muchitaura naye haana chaanombozova pamusoro chinonzi politics mukomana wacho kungotaura churungu chisina kwachakatarisa politics yacho yakatainzvisa unofanira kutombodzokera pasi ambonodzidza chinonzi politics kumurume unonzi mugwadi mwana mudiki sitereka tine hatingataura naye panhoroondo yezimbabwe haana ndokunga atombozivi chinonzi marise chii nemaone andototaini munhu unongomarira kungotaura kungotaura zvisina kwazvakatarisa yeyeyeyeye kungoimba chirungu nokuti kuimba chirungu ndokuti tiwezvokuti uri kutaura kuti chii hapana kana nahwani chavaitaura utapodza mugwadiwe hauna kana chinhu chavanotombonzwisisa chose unofanira kutombodzikamiswa hana yako yakanyanya kuzuruka sitereka hauna chavanotombozva pamusoro pechinonzi politics kana uiwe uchitaura zvinhu zvaunotaura izvi kunyange kwakwira mugomo uchitaura chinhu chaunotaura ichi hati hauna chavakutombonzwisisa uri kuchemere chii kana mazanga chinhu achiiswa achikandwa neamerica imuchiziva kuti mune zvinhu zvenyu munocheme chii garaika nezvinhu zvenyu muchezimbabwe handine zvinhu zvamaminera dzinawo zvose tinazvo muri kuchema chii chamukuchema siyai nezvemazanga chinogadzirisa nyika gadzirisa nyika yezimbabwe yeutiwatiwati hazvina kana nebasa makati munokwanisa kuzviita zviite izvi
maswera sei vashamarari mose vepastudio 7 apo ini zita rangu ndinonzi Rickson ndiri muno zvangu muSouth Africa ndichiraramira zvangu ndiri muwoster inini nao yangu ndidango taura nipa msoro pe mdara uyu anonzi Chiwenga uyu. Kuti Chiwenga sei aenda kuko ku China kune coronavirus. Mazuona ka mure Zimbabwe kuti vakuru vakuru vacho ndio vanotanga kuchikora mitemo. Iwo president wakataura kuti chimbomirai kuenda kunzvimbo dzine chirwere checoronavirus. Asi akatoenda baginya kuti hapana zvamunondiita ndiri muhombe nini kwandafunga kuenda kwese ndinongoenda munofungidzira kuti dai ndanga ndiri nini ndabvumidzwa kukura ndege kuenda kuChina ere asi Chiwenga akaenda sandi akumana ka aya kuZimbabwe aya ZANU-PF soka aiwa tozoona kuti aiwa paZANU-PF aiwa ibato remabhuza timu yemabhuza munangu angofunga kungorwera bhora ndikoko ndatenda zvangu
izvo zvekuitika muZimbabwe izvi takutoshaya zvazvofamba sei vanhu vanonzwarira muzeve kuenda kuChina iye Chiwenga vanzi vanoenda kuChina saka kutongwa kwapurezidendi kwacho munangaga kungotaura chete panoti aende kuChina ukanobvisa vana variko vari veZimbabwe variko vari kutambudzika vachatobuda sei angori ziva ringotendera nyika yemumachimudzika ake mari dzenyika munangagove varume vava vasina chavanozivavo kwavagare pasi nezuro mwaifarira kurona kuti yauraya vanhu ikoko kuchinhasi ko inonzi vanhu havafaniri kuungana vana vechikoro rangu varingane pachikoro vari kunzi vana vechikoro ngavaende saka vana vechikoro vana kana basa vari kubvumidza vanhu ngavaende kuchikoro chete hai munangagwa ngaite zviri nani ngatiitirewo nani munhu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau nhasi bato rinopikisa repeople's party rinoti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanofanira kudai vari kumusha vachitamba nevazvikuru mutungamiri wenyika ari kushoropodzwa kuti vaisafanira kuenderera mberi nekuvhura madiridzo ekunyakomba senzira yekuratidza kudzivirira chirwere checovid-19 kana kuti coronavirus. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.